Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare. Mumwe wamadzimai aya, uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake, anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika achibvutsura dho. Twana twangu vatotanga kuscrima saunhu angoita seivamuka vandatubata. Shanzi ingoi kurara here inoyi, mukutorara ingoi kurara inoyi. Vandatanga kuda kuchema pepe vandiroambama. Zvakanzi kuto ingoi kurara inoyi, ndabvisa hembe ndakutorara newe vanga vari tu. Ndobva ndakuda kuramba pepe vandirofuti imwe chimbama. Ndopandika vandabvisa hembe nekutya, vararara neni mwacho haana kudziviriri. Ndobva ati mwacho geza geza chok chok toni. Udzokere pambedha vararara futi neni vana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Zvikanzi mukuenda kupitika tanti kuperedza shamwari ndiripinda mba kwayo. Vakatibvunza zvimwe zvavakatibvunza zvokutivhundutsira. Hatakwanisa kudaira. Saka umweni wacho musoja ndiye akazoti akashedza nyini. Zvikanzi pano zvezvo zveye hasvikane zvenharo. Kune matakangotifamba distance vapari vasvikatoti kana kuti kuroad uko zvandikuda kuti uite ndinoda kuti uite inyeye ndikati zvaita sei nemwanangu semaoniro anga ari mwanangu diki anga asina nidi kuti akwanisana kurara nemi ndikati zvaita sei mwanangu zvikanzi kukasika kukumbura bhurukwa zvinoda kuti uite ndinoda kuti utedzere ndikati aiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive zvikanzi hazvinenyeni izvozvo zvokada akarara nemi asina kudzivirira asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake atiwo akasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apaaienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhingo dzevarume ava dzakavandika.
Nevanditigodama mumwe wacho vaita zvekuti ndari kugara vane takabvaita zvekundisumudza kacho vandigodamisa uye achibhavhura chitrouse rake ndobva atanga kundinanisa chinhu chake achinditi chitambiso chichibatabata chitambisa tambisa mabhora ake ndobva ndapedza ndichidaro kudaro kusvika pakuita se pakunoproducer.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nana chiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopley neEpworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 79 akukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndene Rutendo Mawere.